mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 gumiguru 2020 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 vamwe vanoti kusungwa kwamuzvare Henrietta Rushwaya kuchabudisa zvakawanda
kuchibva kwazouya zvakare World Food Program ichifacilitiwa nePlan International vakasiyiwa zvakare vagari veward 6 ne7 zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika nekuti maawards aya ari maviri 6 and 7 chiredzi eben dziri kutungamirwa idzo nemacouncelors emdc
vamwe vagari vemuchiredzi vanoti vari kunyimwa rubatsiro rwezvekudya vachinzi vanogara mumawodhi ane makanzura emdc alliance iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro pavashanu vakashaya ava vatatu ndevekubhulawayo kwozoti masvingo umwe chete uye manikaland umwe chete nezuro vanhu vanoita makumi maviri nemanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi munyika muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri neumwe 121 bhulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi kwozouyavo manikaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu nevatatu 8303 vapora munyika vachiitavo zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 7797 wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti kusungwa nezuro kwemutungamiri wezimbabwe miners federation uye vakambotungamira zifa muzvare Henrietta Rushwaya vachiedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mucherechedzo wekuti zviwanikwa zvenyika zviri kuburitswa sei munyika zviri kunze kwemutemo mapurisa akazivisa nezuro kuti muzvare Rushwaya vakasungwa nemhosva yekuedza kubuda munyika vachishandisa nhandare yerobert mugabe international airport muharare vachienda kudubai vaine goridhe rine uremu hwemakirogiramu matanhatu iro rinonzi rinokosha madhora ekuamerica zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu ane zvitanhatu zvemadhora $366,000 vasina kubhadhara mitero yose inodiwa muzvare Rushwaya vari kutarisirwa kumira pamberi pedare ramagistrate nhasi vachitongwa nemhosva yekutyora mutemo wecustoms and excise act Asi vama guu vanoti norondo ya muzware urushwaya inoratuza kuti munu asinei neche kuita nezo migodi saka vanu vanofanu wakujekeseru wakuti vakambuwa na se mukana wekutunga mira sangano rinyo dashezichero iri. Ngati nzwei vachitsana ngura muhurukuro ya vaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Muzare yedirieta mshukwaya munu watimu zilate sekuti ndio wangawari pasenda pe na uru waze Asia Gate wai badara watambi wepura mari kutivatikiwe iwo wachisa mari mungu zao ya hizi Asia Gate scandal taka takato shami sikuwa kuzwa kuti munu wakataru anuzwa ni kwa haku ndiye mutunga mili wezi babu minus federation chetutanga anga asuna kana chetika ni maini ana kana mkoti waka mbolo urana ana msio kwa anga ina une maini saka zaingu reva kuti kuapoin wa kwatu kwanga kuturi kutotu uuri wakato ito ipapo saka amukwani sikutana maonde tampangara masfruits ni corruption urumende edu mbafati nupromutwa wano wa sindati ziri mtemu mbuu wakazi wala mungu mendi wano promutwa wano wano sifanya kune wali musikaru yisoso awaki yomika na yungu saka sino mbuone sabuti Zimbabwe kine mari ino kwane sabuti nika ino ipundu zwe asi mari ino lukiru kufida tine nika amino kutitiri wano wakaita sei asi zaitwa nara yungu asri yeka sino mburatita
tingaona ere paine vamwe vanga torwo nemapurisa vachiferefetwa panyaya iyoyi
vanhu vachakwanisa kuti vazopedzisere vasungwa vanhu vasunga hiriyeta rushwaya nechikonzero chekuti pane manews stories ari muherald pane mapictures anoonesa even minister of mines vachipa maaward kuna hiriyeta rushwaya ne the person who United Arab Emirates wataura iye wari kunzi ataura kuti ndiye anga amutuma munhu tine mafoto anoratidza kuti minister of mines vanozivana nemunhu iyeye tinoona mafoto zvekare amai rushwaya vachimhurisana napresident saka ndinofunga kuti nyaya iyi haina kwainoenda ichangotaurwa taurwa iko zvimwe zvinenge yamushishi kuti vanhu vakwanise kudzimura moto iwoyo asi handifunge kuti zvinhu zvaanga achiita anga achiita ngega aiwa anga atotumwa nesindicate nekateo rinenge ramutuma chienda unotengesa hazvina kuti anga nhasina zvinhu izvi takapirwa madiamond aiwezi many billions akanotengeserwa kudubai
tingaona here iwo muzvare rushwaya vachimiswa pamberi pematare vamaguu
vachamiswa pamberi pematare nekuti docket yatovhurwa inonzi standard procedure kana pavhurwa docket munhu anofanira kuenda pamberi pedare asi zvinoitira muzimbabwe ndezvekuti dzimwe nguva munhu anofara kumira pamberi pedare anenge asotochinikwa kudare hazvisi tare zvino pari kutopikwa permit yekuti rushwaya azomuke mangwana aakunzi iye anga atori nepermit yekutengesa goridhe saka kubva pari zvino kuenda mberi ndikuona vamwe vanhu vanenge vabata mahosipaiti vachiedza kusimura moto uyu saka kunomira kwake pamberi pedare achakwanisa kuzopomerwa kamhosva kasina nebasa rese asi mhosva hombe iri yekuti vanhu vari kubira nyika vanofanira kukandwa mutorongo kwemakore mazhinji
avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguu vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vagari vekudhorobha reChiredzi vanyorera gwaro renyunyuto kuhurumende vachichema-chema kuti vari kusarudzwa muchirongwa chiri kubatsirwa vanhu nechikafu mumawodhi avo nekuti anonzi anotungamirirwa nemakanzura ebato rinopikisa reMDC Alliance. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Mutsapa yavakanyorera mudziti weChiredzi Valaf Mojisema pamwe nemamwe mapazi ehurumende vagari vemawadzi anoti 6, 7, 18 vanoti havana chavari kuona pachirongwa ichi chiri kuitwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimiririra achitungamirirwa neWorld Food Programme. amai tindai andiro vemu wat 6 vanoti ivo pakanyora tsamba iyi nekuti chirongwa ichi chinofanira kubatsira vanhu vose vanotambura muchiredzi sinei nebato ravanodzigira
vagari vemuchiredzi eben wat 6 and 7 vari kuchema nechirongwa chakaitwa chokubatsira vanhu chakaitwa icho nutrition action in Zimbabwe mushure mekunge vasiwa vasina kupiwa worubatsiro rwakapiwa vamwe sezvakaitwa kune mamwe mawards kuchibva kwazouya zvakare World Food Program iri ichifacilitiwa nePlan International vakasiwa zvakare vagari veward 6 ne7 zviri kutaridza izvo kuti zvine chekuita nematongerwo enyika nekuti mawards aya ari maviri 6 and 7 chiredzi eben dziri kutungamirwa idzo nemacouncillors emdc saka inyaya yakashungurudza vagari zvikuru ndokubva vasvika pakuita chitendera chekunyora tsamba
chirongwa ichi chiri kubatsira vagari vemudhorobha rechiredzi nechikafu kunyanya vanotambura uye vakatadzidzwa mabasa avo nedenda recovid-19 vagari ava vari kupomera bato rezanupf mhosva yekupindira mumagoverwo echikafu vachiti vari kuudza mudzviti kuti avasiye pamhene kanzura weward 6 vamushingairi mushingairi vemdc alliance vanoti havana chavari kuwana nenyaya dzezvematongerwo enyika
tine chichemo zvikuru nenyaya yeworld food program iri kufacilitiwa neplan international the criteria vakashandisa kureta mawards inova iri iyo yatiri kuona kuti it is a political way of decampaigning maselected councillors mdc wards saka tiri kuti nyaya inofanira kuti readdress takanyora mapetition letters kuna da tichigununʼuna tikaisa kuplan international plan international inoti zviri kuitwa nada nekomiti yake da anoti handisini saka we need this thing to be readdressed vanhu veruzhinji vawane rubatsiro sinzi mawadzi ose awa angakaafektwa necovid-19 saka da nekomiti yake anofanira kusunungura varege kupinga politics muchirongwa cheworld food program aid inorata vazhinji vararame
asi vachisema varamba mashoko aya vachiti hurumende haipindi zvematongerwo enyika asi kuti yakaita ongororo ikaona mawadza ane vanhu vanotambura zvakanyanya vakatanga kubatsira iwayo
inonzi district judge relief committee ndeyekurenga mawards zvichienderana nekunetseka kwaanoita saka kana dona achiuya anouya achitanga kupa chikafu the most vulnerable ward and the most vulnerable person in that ward coincidentally ndinonzi vanhu vachiti takada kusarudzwa nemhaka kuti makandlers ariko eopposition asizvo coincidence yacho inotevera kuti havako kumberi kweranking kana takaita ranking yedu asi kana chikafu chazowanda chaigona kungosvika ikoko and ndinogamuchirazve kuti
izvi zvatsigirwa negurukota rebazi revashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika vamuzinafundo paul mavhima vaudza studio 7 parunhare kuti hurumende iri kushanda nemasangano anobatsira vanhu munyika zvakanaka pasina kuita zvematongerwo enyika uye vanotarisira kuti kana pane nyunyuto dzakadaro masangano aya achasvitsa zvichemo zvavo kuhofisi kwavo dambudziko racho rogadziriswa mutauriri wezanupf masvingo varonald ndava varamba zvose izvi vachiti mhosva yavari kupomerwa ndeyemanyepo
nyaya yeward 6 8 and 18 chiredzi west constituency iri kunzi makandela ikoko ari kuti takasiyiwa kunyorwa pachikapu chewfp nekuda kwokuti da akanzi asanyora vanhu veikoko nemusangano wezaka chandoda kubudisa pachanzi kuti musangano wezanupf haupindire mashandiro emadhipatimendi ana da nevanhu vokuwelfare ndoo vanoita maassessments atingati muchirungu maneed assessments izvo zvokuti zanupf haakuwandawo zvako nokuseri kwechimunwe zvavanhu mashayawo nyaya
asi kanzura weart 18 wemdc alliance vajubhet kutubuki vanoti nhengo dzimwe dzezanupf dzakatobuda pamavhidhiyo dzichipika kuti vemdc alliance havazofi vakawana chikafu mududu rechiredzi vanoona nezvekufambisa kwemashoko muwfp muzvare adriana bolen vati vari kuferefeta nyaya iyi nevashandi vavo vemuchiredzi nekudaro vanoda nguva yakawanda kuti vakwanise kutipa divi ravo ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
paramende ye America kana kuti Senate yavota mangwanani ano 52 kwa 48 kuti amai Amy Coney Barrett vave mutongi wedare guru re Supreme Court ye America. Justice Barrett vari kutora chinzvimbo chakasiyiwa na Justice Ruth Bader Ginsburg avo vakashaya mwedzi wapfuura. Amai Barrett vane makore makumi mana nemasere uye vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachinzi vane pfungwa dzinoenderana nebato reRepublican Party. Vebato reDemocratic Party vange vasingadi amai Barrett vachiti vachabatsira kubviswa kweimwe mitemo inochengetedza kodzero dzevanhukadzi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti jaji vedare reHigh Court vakambomiswa basa jaji Erica Ndewere vakasvitsa nyaya yavo kudare repamusoro vachirwisa Judicial Services Commission mukukurudzira kwayo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaupe chikwata chekuvaongorora, asi vanonzi vabva vachinja moyo vakarega kuenda mberi nenyaya iyi. Chronicle rinoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvishanu nemazana matatu senzira yekuti muzvikoro muitwe social distancing panguva ino yecoronavirus. Mudaily News mune nyaya yavamunangagwa vachiti zvirango zviri kuvhiringa ruzhinji rwevanhu vachizvienzanisa nezvombo zvinouraya vanhu vazhinji nguva imwe chete. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Botswana asi ndinorwadziwa kuti maticha mari yavo haisifadzi, uye murume wangu nevana vangu vose vanoshanda kuchiticha. Asi zvinondirwadza ndezvekuti iye zvino murume wangu akuita sokuti mufudzi wemombe. Zvisinei, ini ndiri muvhoteri weZANU-PF chaizvo. Ruoko rwangu harunambovhera rwakambozvotera MDC, asi fungisisa kuti uchasvika kupi ukaona vamwe vanhu vako vakaita sesu tichinge chitambura seizvozvo.
Mangwanani mangwanani akanaka vashamari vari Studio 7. Ndiri kutaura ndiri kuno kuGeorge Western Cape. Ndichitaura pamusoro peavo vakanyepera kuva dhoktawo kupapa reinyatwa. Uyo ngaasatambopuwa bhero. Nokuti aya chatisingazivi chokuti akauraya vanhu vangani kana kuti akakanganisa upenyu hwevanhu vangani achinyepera udhokta iye pasina zvaanoziva. Iyo ngaatogara mujeri kuvharirwa chaiko.
Ndoitwa Nyarara Zvironzo ndichibva kuChipingo. Tiri panyaya yamunangagwa naMugabe, vanhu vasataura zvinhu zvisizvo. Mugabe unga ari munhu ari nani kudzana Munangagwa. Munangagwa hapana kana chinhu chaakaita kubva paapinda. Chaakaita kubva paapinda kuuraya upenyu hwevanhu, mahuman rights evanhu ukaawisa hapasini. Dhemokirasi pana, ukataura chinhu chiri straight chiri right unonzi watuka, unonzi wanyomba. Ukaona president akumira pamberi pevanhu achiparidza achivhura vhesi achikonivheta vhesi riri mubhaibheri, haukambi kuti azokutyaiwo munhu. Handisi kuti ndomutya, ina handi mutyi, ndi munhu wamwari, ndi munhu wamwari, ina handityi, handityi zvisisi.
Ndiye nyumba Studio 7 wanowei wamunangarwa kana wakundikana ungawangotorotwa wakundikana. Zuro ndizuro waitichamisa ndiye ari kunzeresa kuti zvinhu zviume munyika. Nyamusi wakati Mugabe ndiye ari kunzeresa uyo akasiya vhoronga nyika. Nyamusi wakuti zvemasangisheni ndiwo akonzeresa kudai. Zvino toziwa zvipi, tozwa zvipi ruzhinji rweZimbabwe? Zvizvarwa zveZimbabwe kotosuwa zvipiko? Nhasi ngeicho, mangwana ngeicho, kusvira mangwana ngeicho, munhu buda pachena kuti ndakundikana, kwete kungojamba jamba. Taura chokwadi munhu chinhu zvandikuta wedu wei, mopedza moti zvinhu zvakagadzikana munyika. Apa muri kurowa wanhu, muchikwadza wanhu, muchisunga wanhu asina mhosva, muchinyinyi. wanu ushaya nekwe kufari la mshengu wa sunga wachigara majiri wa muna nga kwa msadaru su
masanshi nga abiswi mkozi kana ime mchiti masanshi na asu kwa afekita mwanawe mzibabu tinokupa example ya baba bamba baba wakanzi awacha buni kukupi wachikafu kana ne world division kana ne government mrufu kwa otiwa nabu vanurara manei. Why mimi maona kuti masanction haya asi kuaffecta vana veZimbabwe chinguva bvisai right toona kuti chii chichazoti chichazotora nzvimbo nepamberi apa unlike kuti mungoramba muchiti masanction haasi kuaffecta vana haasi kuaffecta vana ari kutotiuraya nenzara tichitotadza kushanda zvakanaka nenhau yemasanction iwayo because hatingaendi tese kuAmerica hatingaendi tese kuBritain hatingaendi tese kana kupi kwatinokumbira mari tobva tati nyika yese toenda ikoko no kunoenda vatungamiri ivavo vamakaisa masanction acho ivavo ndo vanofanira kunokumbira something kana kubatsirwa manje mukati imimi masanction hatisi kubvisa kune vanobatsirwa vacho vatinotungamirirwa navo tinozorarama sei. Musaito unge wana wadiki wano MDC. Chinjai maitiwe nyo sekutora kwa mune ita. Kungwa zenyu ngazi zoki zakanaka wano ya MDC alayi. Please, matura ya Zimbabwe.
Ini zunundisha misa kutumuti Zimbabwe under sanctions. Masanctions akatine wano wakatemewa. Mumba munu wakaruma ninyoka. Masoti mbesi ya ruma ninyoka kwete. Masanctions anano wakatemiru masanctions ae. Saisa tuoni jipinda pa na watima masanctions. Ayu wa shepa pa atipu. Asikuti tiripo pa kutara kuti. Gawa tezire sunodiwa ni mutemu. Sunoda kutifambi. Kupiso reka kure ya wanu. Reka kuwa wanu. Woreka uzanyila kudiratiwane. Wita sunodiwa sawakanga uirirana. Sawakata ura chetanga pinda patigaro. Zekutanzi yeza banda sanctions. Ayu wa hajima sanctions. Asuwa tuja sasa tijikutezu. Atapata kuchema zahara isu. One, two, at March, someone blew out on 14. Blew out on 14 of Pindam Gala, who's on 14 on the water of two man give. Is that not going to do what is at two and as soon as I do at the other, just who's at fake tests? Saka, I turn it and I use.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai. Muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm manirwano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pekuparara kwechirwere cheCovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi manomwe 8,270. Tichange tichiongorora zvekare nyaya yesarudzo dzekutsvaga mutungamiriri wenyika dziri kuitwa muAmerica svondo rinouya. Muri Zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa na 8pm manerwano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Nhasi tinoenda mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi matanhatu nemaviri evanhu vakatovhota musarudzo iyi uye zviri kutarisirwa kuti kuzosvika pazuva rekuvhota nemusi wechipiri yesvondo rinouya mamiriyoni zana evanhu vanenge vatovhota. Izvi hazvisati zvamboitika uye zvinonzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti mazwi avo anzwikwe. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington DC, Dr. Frederick Machekano vanoti vazhinji vatotangawo kuvhota muguta iri uye zvinoratidza kuti vachavhota gore rino vachapfuura vemamwe makore. Tabvunza Dr. Machekano kuti chii chavari kuona musarudzo iyi chiri kunyanya kuvakashamadza.
Tikati chinhu chanyanya kushamisa zvataona ndezvekuti vanhu vakawanda baita ya wanuti early voting. Valkuida kuno vota, kudarikiza mao makore ose, awano si open up for early voting, wano ashiji, wano wazomilira kutizo, election day, woyenda wano vota. Aspari sinu tukona kuti roshiji, wasumukira kuti roende wano itasarutu zao.
Munofunga kuti izviri kukonzerwa nei gore rinoi?
Chikonzero zvinogona kunge zvakatiwa ndei. Chekutanga ndechekuti vanhu vamwe vanoda kuti vakurumidze kuenda kunovhota kusati kwanyanya kuzara kuitira kupreventa COVID. Tikangoti vamwe pamwe ndo angangova mafungiro avo. Koita vamwe vaya vanoitya kuti vakada kumirira mazuva ekupedzisira. Sarudzo yavo inogona kusazoerekwa. Vari kuda kunyatsomeka shuwa kuti ivo vhoti yavo yadi yataura. And I think chimwewo chinonyanya kuda chinoita kuti vanhu vaende kunovhota, vanhu havasi kunyanya kufara nokuti vari pane zvakawanda zvakazichiitika, saka pangangodaro paine ruzhinji rwurikuda kuchinja zvunhu, saka vanhu ivavo vanhu vari kusumuka kuti vaende kunovhota.
Munoona sekuti vanhu vari kuona mutsauko pavaviri ava here?
Handinoona sokuti mutsauko vari kuona. Kune vatingangoti zvedu vaya vanogara vakangotsigira bato ravo kana kuti munhu wavo irrespective yokuti zvii zvaataura kana kuti zvii zvaari kupromisa kuti achaita. Kune vanhu vakadaro vanenge vachiva kumativi maviri iwayo. Asi kuzoita vamwe vanhu vaya vanoita evaluate independently kuona kuti munhu uyu zvaari kutaura zviri kuenderana nezvandinowirirana nazvo here kana kuti kwete. Avo tinoona kuti vanhu paivavo pari zvino vane decisions dzavo. Ndichitarisa pane debate rapfuura iro ndakaona vanhu vachibvunzwa vanga vaudzwa kuzoteerera debate paCNN vachibvunzwa kunzi imi manga musina kuva decided mava pakadii. And ndingangoti almost 7 pavanhu nokakwari 12 here kana I think about 7 vakasimudza maoko vachiti ya tambeka decision after the debate.
Kana tichienzanisa namamwe makore apfuura aya, mamiriro akaita zvinhu iko zvinoizvi anojekesa here kuti vanhu vangada kuinda kudivi ripi?
Kune mapolls ari apa ari kuitwa ava vanenge vachivereka vachibvunza vanhu kuti iwe divi rawakamirira nderepi. Tinoona vaBiden vari pamberi kumapolls akati wandei. Kune mamwe mastate aya avanenge vachiti mabattlegrounds anowadzokwikwidza ndiwayo ndo anowadzodecida. Tinoonazve zvakare vaBiden varivo vanhu vari kurerekera kuna vaBiden. Tinofunga vaTrump vanongova ne pamwe mastate iwayo anga achinzinde anodecida. Ndonga vakaine 2 states here or so vaBiden vari kuma7. Saka ndoona sekuti kana zvinhu zvikaramba zvakadaro mapolls anenge achiitwa achimezha kuti vanhu vakarerekera kupi, tinoona sokuti zvinhu zvingangochinja vaBiden vakapita.
Avo vange vari chizvaro chezimbabwe chinogara muwashington dc Dr. Rodrick Machekano vari parunhare nestudio 7. Kanobva kuna Efati Mujuru Magariro. Sezvo nguva yedu yapera, tingotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 242. Vamwe vanoti kusungwa kwamuzvare Henrietta Ruswaya kuchabudisa zvakawanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.